tinofanha kutanga kuitika ndechekuti isu seZimbabwe tinofanha kunge tine mari yedu. Hamungoendi kuSouth Africa moita nyika imwe mongotanga kushandisa mari yenyu. Chinoitika ndechekuti ZimDollar rinofanha kutanga rapo ZimDollar. Ndopamunozobvumidzwa neSouth Africa kuti mubatanidze mari dzenyu mutange kuita iya inonzi Common Monetary Union. Mashandira inoita Common Monetary Union ndeyekuti imi mune dhora renyu, dhora renyu rinobva ranzi zvoni rakaenzana nemaranzi akati muhamba maipega. Saka kana musina dhora renyu imi Zimbabwe dollar hamukwanise kuenda kunojoina Rand Monetary Union. Ndosaka muchinzwa president vamunangagwa vachitsinhira nyaya yekuti kuti tizosvika pakuti Zimbabwe dhora radzoka tinofanha kunge tine mari yedu yatakaunganidza yekunze kwenyika. Tinofanha kunge tine kana kuti goridhe rakawanda ratakaunganidza.
Izvi zvinhu zvichiri kure zvakadii zvekuti tiwane dzimwe mari dzekushandisa muZimbabwe dzisiri dzatiri kushandisa iko zvino.
Urongwa huripo. Hapana munhu anoda kuita nyika yekuti haina mari yayo. Tinoshuvira isu kuti tiwane chimiro chedu senyika, tionekwe sevanhu venyika vari kuzvitonga. Tinofanira kunge tine mari yedu. Saka pari zvino nourongwa uripo, chatinoona ndechekuti kusekutaura kwaita vachina maza tirikufanira kuunganidza mari. Hachisi chinhu chingaitike gore rino.
Muri kuona chimiro chekushayikwa kwemari munyika chichigadzikana zvakadii pari zvino?
Chamunofanira kutarisa ndechekudai. Handi mukaona kuti pamba ne hurumende yaMugabe vanhu vaitadza kupuhwa mari dzavo dzemabonus. Vaitoita zvekuti munozodzipuhwa tingadai zvinezvi takunzi vanhu tikupa vamwe muna January, umwe vanhu muna February, umwe muna April. Sehurumende takakwanisa kupa munhu wese bonus yake. Saka nenyaya yekuti kwakabva kwaitika kuti munhu wese ane mari yebonus inguva yemahoridhe. Ndosaka makaona kuti vanhu vakabva vawanda kumabhengi vanhu vachitsva kutora mari dzavo. Kasi ndomunoona kuti kunaka kwechimwe kushata kwechimwe. Zviri nani kuti vanhu vange vane mari dzavo mabhanga pane kuti vange vasina mari mabhanga, toti mabhanga ane mari.